kudzoka kwashe kunyaradza kukuru. Kudzoka kwashe kunyaradza kukuru. Kana paine shoko randinoziva rinomirira kunyaradza kwepamusoro-soro, ishoko rokuti Jesu Kristu vachadzokazve. Jesu Kristu vachadzokazve. Hapana chimwe chinhu chekuti ndikarangarira, ndinonzwa mwoyo wangu kudekara, ndinonzwa mwoyo wangu kufara, ndinonzwa mwoyo wangu kuda kuudza vanovhaira kuti vhairai zvenyu, nekuti ndinenge ndichiziva kuti Jesu vachadzoka. Kunyange pandinonetseka nenhamo chaiyo chaiyo muupenyu nezvimwe zvinongonetsa, ndinenge ndichingorangarira ndichiziva kuti nerimwe zuva zvichapera. Ndosaka muimbi akaimba akati, kuti ndichichema nematambudziko hanzi achapera, ndichafara. Chikumbiro changu chete ndechekuti garai neni nokusingaperi. Nerimwe zuva tichasangana naye mumakore. Nerimwe zuva hanzina zvakazarurwa chitsauko 21 kubva pandima 1 kusvika pandima 5 hanzi achapisika misodzi yedu. Tinenge tichichema asi achapisika misodzi yedu. Tinenge tichichema asi achatinyaradza. Tinenge tichichema asi anenge aripo. Hanzi ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Nezuva iroro zvichaitika. Jesu vari kuuya. Zviri kuitika iye zvino handiro shoko rokupedzisira muupenyu hwangu. Zviri kuitika iye zvino handizvo pazvinoperera. Anongova mavambo chete. Kune mutakunanzva uri kuseri kwesadza uko. Uri kuseri kwemuriwo, uri kuseri kweupenyu. Hanzi kuseri kwesadza kune usava, handiti kuseri kweupenyu kuna Jesu vachadzoka. Vachidzoka kuzotora vavo. Muteereri, chinhu chandinoda kuti ugare uchirangarira semwana waMwari, kuti Jesu vachadzoka nerimwe ramazuva. Kana vadzoka vachashandura zvinhu. Hazvisi kuzoramba zviri zvazviri nhasi uno, asi zvichashandurwa chete, nekuti rimwe zuva Jesu vachadzoka. Pavachadzoka ipapo ndopavachatinyaradza. Kuchema kose kuri muupenyu hwedu nhasi, kuchema kose kwatiri kuita mazuva ano, zviri kutishusha, zviri kutinetsa, zviri kutivhiringidza. Vanhu vanovhiringa vasinganzwisisi nezvimwe zvakangodaro daro zvatinosangana nazvo, zvimwe zvinorema, zvimwe zvinodzosera shure. Ndinoda kuti uzive chete kuti nerimwe ramazuva Jesu Kristu vachadzoka. Dzimwe nguva tinonyanyisa kurwisana zvatisingafaniri kuita, nekuti tinorwisana pamwe tokanganwa kuti Jesu vari kuuya. Ko vakasvika tiri pakati pekurwisana ipapo? Kova kasvika zvatiri kuchemera zvacho zvichinzi zvakuda kuzouya mwedzi unouya, asi zvisati zvauya Jesu vobva vauya? Ngatirwisanei zvine tariro. Ngatirwisanei tichiziva kuti munyaradzi ari kuuya, nekuti mambo Jesu wakagara ari mambo uye achangoramba ari mambo kubva zvino kusvika nokusingaperi. Jesu havana kungoenda vakangoti ndaenda ini. Aiwa, asi mafambiro akaita zvino. Jesu vakati ndiri kuenda asi ndichadzoka. Kana ndichinge ndaenda ndichadzoka kuzokutorai. Ndosaka tichiimba kamboka yakanonzi apo Jesu vanouya kuzotora vatsvene. Hanzi vanotora vakanaka, avo vanomuda vasina zvitema. Saka mambo Jesu vachadzoka. Nerimwe ramazuva mambo Jesu vachadzoka. Izvozvo usazvikanganwe izvozvo. Ndinozviziva kuti pane zvakawanda zvinganetse. Ndinozviziva kuti pane zvakawanda zvingashushe muupenyu. Asi kunyaradzwa kwemutendi ngakuve pakuti Jesu Kristu vachadzoka. Ndoshoko randinaro renyaradzo rakakurisisa iroro rekuti Jesu Kristu vachadzoka. Saka chaunofanira kuita ndechekushinga kusvika wasvika pazuva iroro. Shinga mutendi shinga. Ndakanzwa vashandi vachiti shinga mushandi shinga, shinga mushandi shinga. Zvino inini handisi kutaura izvozvo. Ndiri kuti shinga mutendi shinga, shinga mutendi shinga, shinga mutendi shinga. Nekuti rimwe ramazuva uchanyaradzwa. Rimwe ramazuva Jesu vachauya. Nyika ino ingaite matambudziko ayo. Zvinonetsa zvingauye. Vanotambudza vangavepo. Vanorwisa vangavepo. Miedzo ingavepo. Zvinorwadza zvingavepo. Zvirwere zvingavepo. Zvinodzosera shure zvingavepo. Kusazadzikiswa kwetariro kwese ikoko kungavepo. Asi chaunofanira kuziva pakuitika kwezvinhu zvese izvi ndechekuti Jesu Kristu vachadzoka nerimwe ramazuva kuzotora vavo vavakatenga nemutengo unokosha, mutengo weropa. Saka Jesu vakaenda, asi havana kuenda vasina kutipa vimbiso. Vakati gara ndichauya. Gara zvako, ndichadzoka. Ndiri kuenda kunokugadzirira nzvimbo. Nokuti kumba kwababa vangu hanzi kune dzimba dzakawanda. Unoziva zvimwe zvinhu zvatiri kupimana nazvo pano panyika, tichiti chidimuro ane bhachike here, kana kuti ane svutu here, kana kuti uyu ane ngowani dzakadai here, madzimai kugadzirisa kwavanoita musoro nezvimwe zvakadaro. Tiri kuenda kwekuti munhu wese anenge akuwana zvaanoda zvese. Tinenge tangofanana. Kana uchifunga kuti unoshamisira kundidarika, ndekwako iyo. Tinenge tafanana, tangova vanhu vamwe chete, tiri pasi pamwari mumwe chete, tichingoti haleluya, 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 hozana, 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 kugwayana ramwari, rakati kundira muhondo dzedu, rakati kundira mune zvinonetsa zvedu, rakati kundira mukurwarirwa kwedu, rakati kundira mukufirwa kwedu. Unombozviziva here muteereri? Kuti kunyangwe vaya vaunoda chaizvo vakafa, vakatisiya, inenge yaanguva yekusangana navo. Inenge yaanguva yainonzi pachirungu reunion, kureva kubatanidzwazve kwamunenge maakubatanidzwa nehama neshamwari dzakange dzakutangirai kubva pano panyika. Inguva yokunyaradzwa kukuru. Inguva yokuzorodzwa kukuru. Inguva yatinenge tichisanganiswazve neropa raJesu. Ndosaka muimba akaimba akati tinosangana neropa raJesu. Inguva yandiri kutarisira. Inguva yekuti kana ndakufunga nezvayo, ndinonzwa kudada, ndinonzwa kunyaradzwa, ndinonzwa kuziva kuti zvese zvakandikomberedza nhasi hazvina zvazvinoreva. Tinoimba kamwe kambo kuchechi kwedu kechirungu, kanotiko pachirungu, when all things that surround me become shadows in the light of you, I will worship you. Zvinoreva kuti zvinhu zvose zvakandikomberedza zvinenge zvava mumvuri muchiedza chenyu Mwari, saka ndichakurumbidzai. Kana ndikangofunga kuti Jesu vachadzoka, ndinobva ndaona zvinhu zvose zvakandikomberedza zviri mimvuri muchiedza chaKristu, zviri mumvuri muchiedza chaMwari, nekuti Mwari vachadzoka nerimwe ramazuva. Ndokunyaradza kwandinoda kukupawo hama yangu. Ndokunyaradza kukuru kwatinowana mushoko raMwari. Ndinozviziva kuti unazvo zviri kukudya mwoyo. Ndinozviziva kuti unazvo zviri kunyenyena pfungwa dzako. Ndinozviziva kuti unazvo zvaunotya. Ndinozviziva kuti unazvo zvauri kuti ukatarisa kumberi uko uri kuona rima chete. ndinozviziva izvozvo, asi ndine nhau dzakanaka kwauri. Nhau yandinayo yakanaka kwauri ndeyekuti Ishe Jesu vachadzoka. Kudzoka ikoko uku ndiko kunyaradza kwako kukuru. Ndiko kunyaradzwa kwako kwepamusoro-soro, nekuti kana vachinge vadzoka, zvinhu zvose zvakakukomberedza izvi zvichava mimvuri muchiedza chaKristo Jesu. Saka unofanira kufara, unofanira kushinga. Nhasi chidzidzo chandinacho ndicho chinopedzisa chitsauko chechishanu chetsamba yaJakobho. Muchidzidzo chakapfuura ndaitaura pamusoro pemupfumi nemurombo. Nhasi ndinoda kuti nditangire pandima 7 yechitsauko chechishanu mubhuku raJakobho. Ndinoda kupa chidzidzo chino musoro weshoko wekuti kuuya kwaJesu kunyaradza kukuru muupenyu hwedu. Kuuya kwaJesu kunyaradza kukuru muupenyu hwedu. Jakobho anotitaurira pamusoro pekuti icho chinonzi nyika chinombova chii. Ndinotenda kuti chaive chidzidzo chaibatsira chose muupenyu patikachitarisa. Asi chirongwa chanhasi ndiri kuti ini kudzoka kwashe kunyaradza kukuru. Kudzoka kwashe kunyaradza kukuru. Pandima 7 yechitsauko chechishanu mutsamba yaJakobho, tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 7, shoko roupenyu rinoti: naizvozvo hama dzangu, tsungirirai kusvikira pakuuya kwashe. Tarirai murimi unomirira chibereko chenyika chinokosha, achitsungirira pamusoro pazvo kusvikira zvapiwa mvura yokutanga neyokuguma. Shoko raMwari rinotibudisira pachena nyaya yekuti kana Ishe achizouya, varombo vane chimwe chinhu chavanoitirwa naShe. Ndicho chimwe chinhuzve chakataurwawo nevaprofita. Mubhuku ramuprofita Isaya chitsauko 11 pandima yechina, muprofita Isaya chitsauko 11 pandima 4, pane mashoko eupenyu echiprofita anoti iwo: asi uchatongera varombo nokururama, uchatambira vanyoro venyika mhaka dzavo zvakarurama. Ucharova nyika neshamhu yomuromo wake, achauraya vakaipa nomweya womuromo wake. Ndinotenda hama yangu, munhu murombo haana chakanaka chaata amboitirwa ofungi. Dzimwe nguva tinoona sokunge tinazvo zvatinoitira varombo. Hongu ichokwadi, tinoitawo nepatinogona napo. Asi ndinodawo kutaurira chinhu ichi kuti varombo vachaitirwa zvakanaka naMwari kupfuura zvatingavaitira isu nhasi uno. Dzimwe nguva munhu anofunga kuti zvichida kana achinge ashandura utungamiri anenge aita chinhu chakanaka kumurombo. Ndinoda kukutaurira chokwadi ndichiti kana uine pfungwa iyoyo, haufunge kwazvo. Ndinoda kuti utendeuke pamafungiro ako. Manyori atanga ndima ino achiti: naizvozvo hama dzangu, tsungirirai kusvikira pakuuya kwashe, kana kuti shinga kusvikira pakuuya kwashe. Ini ndichitarisa mashoko emunyori, ndinoona chaizvo kuti kuuya kwashe ndechimwe chinhu chichagadzirisa zvinhu zvose zvisina kumira kwazvo panyika. Tinogona kuramba tichingoverenga, tichidzokorora nekudzokorora ndima iyoyi. Ini ndingada hangu kuramba ndichiiverenga. Indima inoramba ichindiyeuchidza mamwe mashoko anogarotaurwa navanhu vachiti tichasangana pakuyambuka. Mudikani, tichasangana hedu panouya Jesu. Ndatiini mashoko emunyori anoratidza chose kuti kuuya kwaJesu kuchagadzirisa zvimwe zvinhu munyika. Nyaya huru yatinayo muchikamu chino handi vaprofita chete vakaiprofita, asi kunyangwe naJesuwo akaitaurawo mharidzo yaakaparidza pagomo. Wozoverenga evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 6 kubva pandima 19 kusvika pandima 24. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 6 kubva pandima 19 kusvika pandima 24. Chimwe chinhu chandinoda kuti ugocherechedza kubva pandima yataverenga ndechekuti kana munhu achinge adyara mbeu, haangofumiri mangwana acho achitarisa zvibereko, asi kuti chekutanga anotanga kumirira mvura. Mushure mekumirira mvura, omirira gohwo. Asi chinhu chinotoda mwoyo murefu chaizvo kuti munhu amirire gohwo. Mwoyo murefu ndicho chimwe chinhu chandinoona chero neni chichishanda muupenyu hwavakristu vanhasi. Ndinoda chose chinhu ichi muupenyu hwangu, asire gandi bhume mudikane kuti chero neni ndinombokundikana chaizvo pachinhu ichochi. Kana tichirarama upenyu hwepanyika, tinorarama upenyu hwedu tichidyara. Ndiro basa remunhu chete iroro. Asi uchirarama saizvozvo, zvaida kuti ucherechedze chaizvo kuti uri kudyarei nekuti tichakohwa kana munguva ichitevera yakwana. Chaunodyara handiti ndicho chaunokohwa. Handifungi kuti kune munhu angakohwa chinhu chakasiyana nechaakadyara. Munhu mumwe nomumwe achakohwa chinhu chimwe nechimwe chaakadyara muupenyu huno. Pandima 8 mutsamba yaJakobho chitsauko chechishanu. Tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 8 shoko roupenyu rinoti, nemiwo tsungirirai, simbisai mwoyo yenyu, nekuti kuuya kwashe kwava pedyo. Kubva kwose kwatabva, tinongoramba tichitaurirwa chete kuti tinofanira kurarama muchiedza chokuuya kwashe. Mudikani, ichokwadi Kristu Jesu ari kudzoka, munhu mumwe nomumwe ngaatsungirire chaizvo pakuita zvose zvaangaita muupenyu huno. Pandima 9 muchitsauko chechishanu mutsamba yaJakobho, tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 9 shoko roupenyu rinoti, hama dzangu, musanyunyutirana kuti murege kutongwa. Tarirai mutongi umire pamukova. Chinhu chinganyadzisa chaizvo cheJesu kuuya vachizokuona ugere pakutonga vamwe. Chinhu chichaitika ndechekuti uchabva wazviona iwe uri pamberi pashe uchitongwa, iye Kristu Jesu achikutonga. Chinhu chiri kutaurwa naJakobho ndechekuti munhu ngaashandise simba rake sezvaakafanira uye nenguva chaiyo pasina kunonoka. Ndiro rimwe dambudziko muupenyu hwedu iroro rekunonoka. Chinhu chimwe nechimwe ngachigadziriswe Jesu vasati vauya. Munhu ngaaruramise nzira dzake Jesu vasati vauya. Munhu ngaazvinzvere upenyu hwake Kristu Jesu vasati vauya. Chinhu chinokosha chaizvo muupenyu hwemutendi. Ndinoda kupedza chidzidzo chanhasi nendima 10 mutsamba yaJakobho chitsauko chechishanu. Tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 10 shoko roupenyu rinoti, hama dzangu, pakutambudzika nokutsungirira, teverai makwara avaprofita vakataura nezita rashe. Vaprofita mucherechedzo kwatiri. Vakatambudzika chaizvo asi vakaramba vachitsungirira. Ndicho chinhu chatinofanira kuti tidzidzewo muupenyu hwedu. Titore mucherechedzo iwowo wakatinakira muupenyu hwedu. Ndinoziva chaizvo kuti kutsungirira chinhu chinorwadza, asi munhu ngaatsungirire chete. Nokuti kutsungirira kune mubayiro mukuru muupenyu hwedu. Uye chimwe chinhu chinenge chifanira kushanda pakutsungirira ndiwo mwoyo murefu. Dzimwe nguva munhu anogona kushayiwa mwoyo murefu iwoyo. Pandima 11 muchitsauko chechishanu mutsamba yaJakobho. Tsamba yaJakobho chitsauko 5 pandima 11 shoko roupenyu rinoti, tarirai vakatsunga mwoyo, tinoti vakaropafadzwa. Makanzwa zvokutsungirira kwaJakobho, makaona Ishe zvaakavavarira naye, kuti Ishe une mwoyo munyoro kwazvo, une tsitsi. Ini ndizvo zvandinoziva pamusoro paJakobho, pamusoro pemwoyo murefu wake. Ndinoti kana ndichiverenga nyaya yaJobho, ndinonzwisisa kuti Jobho akanga asina mwoyo murefu, asi kuti akazodzidza mwoyo murefu. Ini ndinoti nhasi uno Mwari vanogona kuita chimwe chinhu muupenyu hwemunhu. Munhu anoti kana achisangana nezvinenge zvichiitwa naMwari muupenyu hwake, anombofunga kuti zvichida chinangwa chavo chinenge chiri chokurwadzisa. Asi dzimwe nguva chinangwa chaMwari chinenge chiri chokushanda mumunhu iyeyo. Mwari vanga vachida kuti munhu iyeye agodzidza chimwe chinhu. Zvizhinji chaizvo Mwari zvavanoshanda muupenyu hwemunhu zvavanenge vachida kuti munhu agodzidza. Kuna Jobho vaishandawo neimwe nzira. Jobho ndokudzidza mwoyo murefu. Tanzwa zvakare shoko richitaura kuti Mwari vane mwoyo murefu uye kuti vane tsitsi. Nokumwe kutaura ndiko kuti Mwari vazere netsitsi zhinji kwazvo. kana ukaenda kumagumo enyaya yaJobho, uchaona kuti akatodzidza chimwe chinhu uye kuti Mwari vakazoratidza tsitsi dzavo zhinji kwazvo pamusoro poupenyu hwaJobho uye vakamupa zvizhinji kwazvo muupenyu hwake. Iko zvino ndanga ndambotaura kuti ndinoda kupedzisa chidzidzo chino nokuverenga ndima 10, asi ndinoda kupedzisa chidzidzo chino nekuverenga ndima 12 yechitsauko chechishanu mutsamba yaJakobho. Tsamba yaJakobho, chitsauko 5 pandima 12. Choko roupenyu rinoti, asi hama dzangu, kupfuura zvinhu zvose musapika, kunyange nedenga kana nenyika kana nokupika kumwe kose, asi homwe yenyu ngaive homwe, kwete yenyu ngaive kwete, kuti murege kutongwa. Nokumwe kutaura, chokwadi chinotaurwa pano chinongofanana nokuti kana uchinge wavimbisa munhu chimwe chinhu, iwewe chingoita sokunge wanga uri mudare ravatongi vedzimhosva ndokubva wapika mhiko. Nokuti kana munhu achinge apika mhiko kumatare edzimhosva, anotoona kuti aita sezvaanenge apikira. Zvacho izvozvo, nokuti kana asina kudaro, iyoyo imhosva huru kwazvo. Zvinokutaurirana kwedu kwose ngakuve saizvozvo nguva dzose, nekuti kana tichinge tadaro, aiwa Mwari wekudenga vanofadzwa nesu. Pose patinenge tichitaura paya, ngationei kuti zvose zvatinenge tichitaura chinenge chiri chokwadi, tirege kuzosvika pakupika. Ufunge mumwe munhu anogona kungopika zvake, asi iye achireva nhema. Mumwe munhu anogona kupika nedenga chairo, mumwe kana kutomunzwa achiti iye naMwari chaivo, apa anenge achipika naMwari pachavo, asi dzimwe nguva anenge achitoreva hake nhema pamberi paMwari napamberi pavanhu. Ndichipedzisa chidzidzo chanhasi, ndinoda kuti nditini, tsungirira muupenyu hwako, nekuti Ishe Jesu vanodzoka nokukasika, uye pazvinhu zvose zvokwadi yako ngainguva zvokwadi, uchibatawo varombo savanhu, uchiziva kuti uchazotongwa naMwari. Ndinoti Mwari vakukomborere.